zvehydroxychloroquine pane mastudies akaitwa atiwandei anoratidza kuti haibatsiri pachirwere checovid-19. I know that pane mamwe akamboitwa at the very beginning akaita kuti vanhu vafunga kuti inokwanisa kushanda. Saka it seems like some people vakabatirira pane the study yakaitwa iyo yanga isina vanhu vakawanda. But wakazoitwa mamwe mastudies kuna na New York aiitwa kumawar veterans hospitals akaratidza kuti haishande. If anything inokwanisa kunge iri kutokonzera kuti vanhu vaite zvirwere zvemoyo, vamwe vachitofa kudarika vasiri kutora hydroxychloroquine. Saka ndozvandingataura kuti pakunzwisisa kwatinoita inonzi nemastudies akawanda so far haishande. Zvokuti mutungamiri weAmerica azotora, you know, any one of us tine machiremba, we sometimes do what we want, you know, we get advice from machiremba, but it's then up to us to follow the advice or not to follow the advice.
Ndaona zvekare kuti vaTrump vari kutora zvimwe mushonga wanoti kwanzi zinc supplement. Mishonga iyi munokurudzira vanhu here vaishandise?
Aiwa vahwande hatinyanyi kuikurudzira. Tinoziva kuti zinc zvayo it's a natural mineral and vamwe vanoitora vachichiti inobatsira kuimprova immunity. Asi inokwanisa kunge iri kubatsira immunity but haidzivirire kuchirwere checovid-19. Saka zvinhu zvinoshandiswa nevanhu but zvinhu zvokuti hazvina maproof yekuti zvinoshanda kubatsira covid-19.
Iyo hydroxychloroquine inoshandiswa pai uye ine zvimwe zvainokonzerawo here kuvanhu vanoitora?
Hydroxychloroquine ine chokuita nechloroquine yatinoshandisa kumbaya for malaria. Uye hydroxychloroquine inoshandiswa for zvema arthritis, vaya vanoita mazvirwere zvema joint. Inokwanisa kubatsira ikoko. Asi ine maproblems ainokonzera, like inokonzera maproblems yatinoti maarrhythmias, zvirwere zvemoyo. Sometimes inokonzerawo kuaffecta maziso nemamwe maside effects anokwanisa kuitika nekuishandisa.